Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 11 Gumiguru October 2021 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Dzimwe nyanzvi mune zvemitemo dzinokurudzira hurumende kuti iferefete vaGeorge Gwematanga navakuda kwashe Tagwirei. Munyori mukuru musangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti zvasarira kuvamiriri vevashandi kuti vaone kuti vawedzerwa mari. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nyanzvi mune zvemitemo dzinoti munyori wehurumende anoona nezvemari vaGeorge Gwematanga vakakanganisa zvikuru kutambira mari nezvipo zvinodhura kubva kuna muzvinabhizimisi vakuda kwashe Tagwirei. Kuti vapemberere zuva rekuzvarwa kwavo, vaGwematanga vanonzi vakapiwa mari inoita zviuru makumi mashanu zvemadhora ekuAmerica pamusoro pendege yekuvaendesa kuUnited Kingdom kunoona mutambo wenhabvu. Nyanzvi mune zvemitemo Advocate Tabani Mpofu vaudza Studio 7 kuti mubati wehomwe yehurumende haafanirwa kutambira mari inobva kumunhu ari kupomerwa mhosva dzeuori.
Aiwaka, uhu ndo hwatinoti humbavha hwekupedzisira. Mamiriro anoita nyaya ndeyekuti vaTagwirei vanoshanda pamwe chete navaGwematanga. VaGwematanga ndiro gurukota rehurumende rinosaina pose panotorwa mari navaTagwirei. VaTagwirei vanoita mabhizinisi mazhinji chaizvo nehurumende, bhizinisi ramafuta, vanoita bhizinisi rezvekucherwa cherwa, mabhizinisi ezvekurima. Iko zvino ndovo vakabata kunyange kumazvuko uku, kunyange kwepawa vanenge vari kuwo zvakare. Saka mari yavo yose inobva kuhurumende. Gurukota rehurumende rinoita kuti vawane mari ndevaGwematanga. VaGwematanga vakasasaina vaTagwirei havawane mari. Uyezve vaGwematanga vane simba rekuti vataure kuti vari kusaina mari dzakawanda zvakadii.
Hazvigoni here kuti madzisahwira ari kungopana hawo zvipo pakati pavo pasina mhosva iri kuparwa?
Ukaona vaTagwirei vachipa vaGwematanga chipo chakakura zvakadaro, izvi hazvidikanwi pamutemo, hazvibvumirwe pamutemo. Ndiyo yatinoti bribery pamutemo. Bribery ino yakaviri. Unogona kutobraibha pane zvinhu zvawatoitirwa kare, wotobraibha. Kana kuti unogona kubraibha pane zvinhu zvichazoitika kumberi, wogara wakatobraibha.
Hazvigoni here kuti madzisahwira ari kungopana hawo zvipo pakati pavo pasina mhosva iri kuparwa?
Vanozviziva vanhu vemuZimbabwe kuti iko zvino paka pachinetsa nyaya yekuti vaTagwirei vari kuwana mari yakawanda inobva kuhurumende. Mari yacho haina kumira zvakanaka. Kana vakazowanikwa vachipa mari yakawanda zvakadai, izvi hazviiti, hazvibvumirwe pamutemo. Pamutemo tinoti panenge patoparwa mhosva yakakura chaizvo.
Muchuchusi mukuru vakumbira ihodzi vakazivisa nezviro kuti hofisi yavo icharamba kuti vanopomerwa mhosva dzekusafambisa mari dzekunze zvisiri pamutemo neavo vanopomerwa mhosva dzekukanganisa mamiriro ezveupfumi munyika vapiwe mukana wekubisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo. Munotii nazvo izvi, Advocate Mpofu?
Nyaraudzi, toda kuti titarise paviri. Chekutanga, kana munhu achisungwa anonzi nemutemo haasati ava nemhosva, achiri kungopomerwa mhosva. Saka nekuda kwaizvozvo tinokurudzira vahodzi kuti kana munhu achinge asungwa asati abatwa nemhosva, aiwa zvegapi wake bheyo, ngatongwe hake achibva kumba. Uyezve mapurisa ngaasangoita zvekungosunga-sunga vanhu vasati vapedza kufeya-feya nyaya. Ngavatange vafeya-feya nyaya vapedza vozosunga vanhu. Chechipiri chatinoda kutaura pamusoro penyaya iyi yataurwa navamuchuchisi vahodzi ndeyekuti muZimbabwe iko zvino tine yatinoti the weaponization of the law, mutemo paunotorwa obva waitwa mbuma inoshandiswa nehurumende kurova nekurakasha avo vaisingawirirane nayo. Zvino kana vanhu vakatanga kunyimwa bheo nenzira idzodzo idzo, zvinobva zvaita kuti mutemo uchigona kushandisika sembuma urakashe vanhu. Izvozvo hazvizoiti zvakanaka. Satokurudzira vaudzi kuti kana munhu asati abatwa nemhosva, aiwa ngaapiwe hake zvebheo rake. Kana achinge apiwa bheo otongwa, akazobatwa nemhosva onanga ake kuchikurubhi kwake.
Avo vange vari Nyanzvi mune zvemutemo, Advocate Tabani Mpofu, vari parunhare kuHarare nestudio 7. Tabatavo vanoongorora zvematongero enyika vari nhengo yeZANU-PF, Dr. Simba Mabaza, vakatiudza kuti kana mutsigiri weZANU-PF akapara mhosva, hazvirevi kuti imhosva yeZANU-PF. Dr. Mabaza vati nyaya iyi inonyadzisa zvikuru, vachiti hurumende inofanirwa kuongorora nyaya iyi zvakadzama.
Nyaya iri kutaurwa pamusoro pavagomatanga navatagwirei inyaya inosiririsa kuruzhinji rweZimbabwe. Havasi kuita izvo vakamirira musangano weZANU-PF, ende havasi kuita izvo vakamirira hurumende. Vakaita izvo pache zvavo sevanhu veZimbabwe vairi vasangana pamutambo, mutambo wavo usine nehurumende. Asi zvakadaro hazvo zvinonyanya kusuwisa kuti vagwamatanga ndiye mubati wehomwe, kana kuti munyori mukuru webati wehomwe yehurumende nenyika yeZimbabwe, kuratidzira kuti vane mari yakawandisa pasi munyika yese nekuita mutambo wekupfachura upfumi nekudaidza vaimbi vedzimwe nyika sine vaimbi vedu nekuvabhadhara kanopetwa kupfuura kashanu. Zvinonyadzisa munyika yakabatwa nemasanctions, nenyika ine zvirango zvayakatemerwa, nevanhu vari kuchema nekugwesha nenzara nekuda kuti zvibatane nekushinga kuti nyika ienderere mberi. Varume vairava vanyadzisa, vanongedza kushama kwamai pane vaenzi. Vanoda kuti vambongororwa vagonyatsotaurwa navo zvakanaka.
Sei kupana kwavo zvipo kuri kukonzera mutauro zvakadai?
Uyu huori asi hausi huori webato neZANU-PF. Sekutaura kwandaiita, ZANU-PF haina chekuita nenyaya iyi. Vanhu vakangodaidzwa hama dzavo nemashamwari avo vanoita navo mabhizinesi. Saka mukatarisa ipapapa pane nhubu naradada nongedza mai nechombo dzevanhu vanenge vaakuti mabasa eZANU-PF. Apa tonangana navagwamatanga, tonangana navatagwirei, hazvinei neZANU-PF.
Dr. Mabaza, chii chinofanirwa kuitwa nenyaya iyi?
Pamusoro penyaya iyi, ini ndinoona kuti mutungamiriri wenyika anofanirwa kudaidza vairava ogara navo pasi. Vagwamatanga vanodaidzwa semunyori mukuru mubazi rezvemari vagotsi vatsanangure, nekuti pane zvakawanda zvinoratidzika kuti hazvina kumira zvakanaka mukutaura kwavo kwavanga vari kuita. Chekutanga ndechekuti ivo vanotiwo vakawana mari pavanga vari kuBarclays Bank. Matsamba nenhau dziripo dziri kutaura kuti vakangopiwa mari inoita iyo $234,000 2017. Iyoyi mari iyi hatisi kuziva kuti vakazoisa pai payakabva yabereka kuti vaite mamiriyoni akawanda. Uyezve kune kututsumwa nekunyunyuta kuri kubva muvanhu vakasiyana siyana kuti vagwamatanga vari kupiwa mari ma10% nevanhu vanenge vaita kuti vabhadharwe mari dzavo nekukasika. Izvi tinoziva kuti vatagwirei vanoitira basa hurumende vachibhadharwa, and anobhadhara mabasa aya ndavagwamatanga. Saka kuzoona munhu apiwa tenda nehurumende ari kubhadharwa newe akuuya kupati yako okupa zviuru makumi mashanu zvemadhora nekukupa ndege yekuenda kungonoona mutambo webhora, apa tine zvikoro zvisina marata, tine zvembuya zviri kufa nenzara, tine vanhu vakutadza kukwira mabhazi vari kutadza kutenga peturu, tine mhuri dziri kufa nzvimbo dzakasiyana siyana, tine mishonga muzvipatara hatina nekuti tikuti takatemerwa zvirango. Zvinonyadzisa. Saka tinoda kuti hurumende iwane chekuita, ibate vakurava.
vanoongorora zvematongero enyika vari nhengo yezanupf Dr. Simba Mavaza vari parunhare kuUnited Kingdom neStudio 7. Munyori mukuru musangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti zvasarira kuvamiriri vevashandi kuti vaone kuti vawedzerwa mari achisi kupa kuti mitengo iderere. Gavhuna vebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mangulya vari kutarisirwa svondo rino kuita hurukuro nevemabhizimisi nenyaya dzekudhura kwoita zvunhu. Vemabhizimisi vakawanda vanoti havana chekuita kunze kwekukwidza mitengo nekuti vari kuwana mari yekuhodha yekunze pamusika wemukoto ichidhura. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vamoyo.
Iyo zvino muno muZimbabwe hatina price control, saka hurumende haisi kupindira panyaya yemutengo. Mutengo painokwira hurumende haipindiri kuti maprices kana kuti mitengo idzike. Hazvisati zvaitika izvozvo.
Sema onerenyu, chii chiri kupa kuti pasatorwe matano? Nekuti tiri kunzwa gavhuna weReserve Bank dzimwe nguva tombonzwawo gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube, tombonzwawo muchuchisi mukuru wehurumende vachitivo vose vari kukwidza zvinhu kana kutenga nekutengesa mari pamusika vachasungwa vorangwa zvakaomara.
Hapana polisi yehurumende yakadaro iyo zvino. Saka pakwira kwakaitika mutengo nguva yapfuura kana kuti mazuva apfuura zvinenge zvakadaro, hapana machanges akazoitika. Even hurumende yakamboita zvokusunga vaya vanotengesa mari, asi hapana munhu akasungirwa kuti akwidza mutengo. Hatisati tasangana nazvo iyo zvino.
Saka zvose zviri kutaurwa nehurumende nekuvhundisira kwairi kuita uku kungorova bembera pasina chiri kuitwa.
Vemabhizimisi vari kungoendera pamberi pavachikwidza mitengo yezvinhu pavanenge vachida. Hapana mutemo unovarambidza iyo zvino kuti vakwidze maprices. Masalaries evanhu ndivo chete ari kusarira kumashure. Kukwira kuri kuitika mutengo yezvino zvikukonzeresa kuti vashandi vasangane nedambudziko rokuti mari yavanotambira ndiyo inenge isingakwani. Asi hapana zviri kuitwa nehurumende kuona kuti vashandi vanovatsirikana.
Zvino kana muchiti vemabhizimisi vari kuwedzera mitengo yezvinhu neko hurumende isina zvairi kuita, mushandi anosara ari papi chaizvo? Chii chingaitwe kugadzirisa dambudziko irori?
Saka vanomirira vashandi matrade unions ndivo vane basa rokunegosheta iyo zvino kuona kuti vashandi vangawana here mari inovakwanira.
Munyori mukuru musangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafa nechirwere checovid-19 munyika yose, uye vamwe vanhu 34 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina nemazana matanhatu ane 34 4637. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vapa zviuru zana nemakumi matatu nechimwe nemazana manomwe ane 56,000 131,796. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakange vave 3,000,000 ane zviuru zana nemakumi manomwe nechimwe nemazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nevasere 3 million 171,698. Vabaiwa nomba dzose mbiri vave mamiriyoni maviri nezviuru mazana mana nezvipfumbamwe zvine mazana maviri nevana 2,409,204. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Dombo tarisa zvirimu mapepa nau anasi. News Day rinoti kwakaitika mirushonga nezuro mapurisa akakanda hutsi hunokatikidza pamusangano wezanu PF weprovincial coordinating committee mushure mukuratidzira kwakaitwa nevamwe vatsigiri webato iri vaida kuti sachigaro webato iri mudunhu reManicaland vaMike Madiro vabviswe pachigaro. MuNews Day makare mune nyaya inoti mutungamiri wenyika ari kukurudzirwa kuti vasarega nyaya yemhosva dziri kupomerwa vaimbova gurukota rezveutano vaObadhaya Moyo ichirova. Chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuUnited Kingdom Robert Chapman nevamwe vake vanoti vamunangagwa vanofanira kuvhura nyaya iyi zvakare vachiti panofanirwa kuve nomuchuchusi akazvimirira. Chronicle rinoti vanhu vari kuchera jecha zvisiri pamutemo nekutema miti vasina mvumo vari kukanganisa guta reBulawayo iro rinonzi rine mapurisa mashanu anochengetedza nzvimbo idzi ipo pachidiwa mapurisa anochengetedza guta makumi manomwe nevana. Ave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mangwanana akanaka pastudio 7 ndinokumutsai murufaro pastudio 7 vashamarire vose. Inini ndirotaura nenyaya yeZimbabwe. Zimbabwe ndeidi isusu vana vayo. Zimbabwe ravabveka vese totoziva kuti Zimbabwe haina president. Zviri nani panotiswe kuti chinonga nongeswa sosine muromo nedabwe ZANU PF zisangano risina pfungwa. ZANU PF varume vane utsinyi. Munodaro seiko varume imini muchachema chete.
Zimbabwe ine chinhuwani chinonetsa chekuti munofoswa kunzi taurai kuti nyika yedu nyika yerunyararo. Taurai kuti nyika yedu nyika yakanaka. Nyika yakanaka here kana vanhu vachikandira vana mategazu mota, vana vachifenda, vane mimba vachitambudzika. Moti kutambura kunonzi hakuzi kutambura kuti munonzi ngotaurai kuti takagarika. Hakuna, hatina mbogarika muZimbabwe. Hatina kugarika. Vakagarika ndoivo vari kumusoro ikoko vanotonga, vanowana zvose, vanoitirwa zvose. Ndo vakagarika, noti isu hatina kumbogarika zvachese, inhamo yoga yoga. Dai vanhu matinzwirawo nyasha, zvimwe zvunuka, itaiwo kuti vanhu vafare, kwete kufadza imi ikoko kumusoro vakuru. Fadzai nyika, fadzai vanhu. Kutaura toda kuvhota, toda kudini, kuzama kuti isu vanhu tifare. Hatinei nekufadza nyika, nekufadza imi.
Mamuka sei vashamarari vestudio 7 raramukoma blessing anatananoka wanje ana sister mave ndinoda kumbokuvhunzawo vanhu vestudio 7 tinoziva news dzinombota ugo zvemasports imi mamuchambotauri kana tingonzwa kuti mabhora akafamba sei zviri kufamba sei inongova zii haya isu tinoda kunzwa zvemasports isu zvemapolitics tanzwa nazvese.
Ndini Boto wedu wei, muitireo zvichemo zvangu, ndanzwa nekupa zvichemo zvangu deuta ita action. Studio 7 mune favor, mimi muda kuteerera vamwe vanhu, musiyawo isu zvedu zvaro zvemuno Zimbabwe.
Makadii, vanamukoma Jonga. Tinokutendai nechirongo chamunotiparurira cheStudio 7. Ini ndinoitwa Trust Sinyani ndiri kuCape Town. Mamiriro aita zvinhu muZimbabwe hatifadzi. Tiri kutambura isu nawe Zimbabwe tiri kuno kuSouth Africa. Hakusi kuda kuuya kwedu kuSouth Africa. Tinouya kuno kuSouth Africa kuzotsvaka kuti tikwanise kubetserana nemhuri nehama zvichikonzerwa nemutungamiriri wedu wenyika vamunangagwa vamunanga kwade vari vamwe vanorwisana nechitunha mushakabvu Robert Mugabe kuda kumuchera kuisa kuHeroes Acre kuita sekuti munhu wedzinza ravo ngavasiyane nesiri zedzinza ravo ngavarwisane nenyika Zimbabwe haisina mutungamiriri ndikutenda izvangu
Koma wandena namukoma blessing verengaiwo maaudio emadzimai kakawandisa tichitumira maaudios asa hasendewi haverengiwi ndiri mutereri westudio 7 ndinotorera almost every day itaiwo kuti madzimai ahwikowo achitaura kuchema kwavo ndatenda mova nezuva rakanaka mese vabati westudio 7 tinokudai zvisingaiti
mukasi kuvashamarari westudio 7 Mwenye wa tereri nisi. Ine na hongu tuda kutawara panyaya baba wakati tawara wane suruwa mwuku urunga. Waka uma baba masukuni waka uma mwukutu zini. Mwika iri kutambura. Isi sima yutu iri kutambura. Nukuta atina uko kuri mapacho kwa mwuku tawara kumakari mama wisi mwenye. Sina isu wana yoka. Isu sa atis kuda kukuri mapacho. Kuda kutukue nenda. Kuda inda. Kuda kutuwa angenda kukuru matita ungawa wane umari kazi nini ndra na wane mabasa u masoja ungawa wane umari kazi nini ndra na wane kakinda
Nipo studio 7 wa shamara ndini za ungu sanda wana chingi churuzu wae ndino kutenda hii nikuwa nikuwa makata risira kusina uta risibu na munu wese chinochema iso watigiri weza nupifu soku chema uko ushingota MDC kutiweza nupifu wata uri imi mune namba kana kuziva kwa makaita kuti ava ndeveza nopefa muvuri maudio avo avo vanovhota avo vari kudiaspora vachivhota nepafoni todongoziva kuti MDC kuvhota kwavo kutaura pa studio 7 ndo sekuhwina kwavo pa studio 7 saizvozvo ndinokutendai rambai makaiti we studio 7 chirambai makatsigira Iwa wanofuta wari kudiaspora mchufura maudu yavo sokuti ndio mafuta yavo ndakutenda izvangu
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu atina kwatakarerekera kumutereri ataura nezvemitambo inga tinokuunzirai nhau dzemitambo 1 mukoma Kune uyo mutereri ati tinosarudza maaudio yavatsigiri veMDC tichisiya evezanupf aiwa ayo manyepo mukoma hatinei nebato rinotsigirwa nevatereri vanotumira maaudio kustudio 7 ndizvo zvimwe chete neamai vanoti hatibudisi maaudio anobva kumadzimai kangani naye vatereri tichikukurudzirai madzimai nevatsigiri vezanupf kuti tumiraiwo maaudio enyu tikunzwei tumirai manzu enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika asi mweta mwoyo murefu nokuti tinotambira maaudio akawandisa Muchikamu chino tinotarisa zvekuitika muAmerica. Nasi muAmerica izuva rezororo rekurangarira Christopher Columbus uyo anoonekwa semunhu akawana nyika yeAmerica. Izvi zvinokwikwidzwa nevamwe vachiti Columbus haana chaakatanga kuwana sezvo nyika ino yange izere vagari vayo. Kubva mumakore okuma 1990 matunhu mazhinji muAmerica akatanga kushedza zuva iri nezita rekuti Indigenous People's Day vakarega kushandisa zita rekuti Columbus Day sezvo vazhinji vakange vave kuti Columbus akashungurudza vagari vemuAmerica uye akavadzvanyirira tabata vanongorora zvematongerwo enyika Dr. Roderick Machekano tikatanga nekuvabvunza kuti sei zuva reColumbus Day rine mutauro muAmerica
Zuva reColumbus Day rine mutauro muno muAmerica kunyanya muzvizvarwa zvemuno avo anonzi maIndians American Indians or Native Americans pakuti ivo vanoti Columbus uyo anoonekwa neruzhinji rwechichena sekuti munhu wakaita discover America asi zvizvarwa zvemuno chaizvo zvinoti aiwa Ivo sevano vakanga vari pokare kuuya kwa Columbus kwakatouya noudzvanyiriri uchikanganisa magariro avaiita. Saka apa ndio pane nhoroondo ye Columbus Day kuti sei ichiye ino kwikwidzana nevamwe vanhu.
Ko zuva rekucherechedza vanhu vechiIndia muAmerica kana kuti Indigenous People's Day rakatanga sei?
Iro zuva rekucherechedzwa kwevanhu vechiIndia muAmerica iro rinozikamwa nokuti Indigenous People's Day. Rakatanga iro paka vane kucherechedzwa mu state ye South Dakota. Ku state uku kuno vandu kwakawanda ma Native Americans. Saka ndo vakatanga state ndo yakatanga kucherechedza zuva iri. Kune mamwewo ma states akazojoinira kuti vave vano recognizer vano celebrate zuva iri vachiremekedza zvizvarwa zvomuno ma Native Americans.
Iro zuva reIndigenous People's Day pane zvarinopindudza here? Pane zvarakapindudza here?
Kucherechedzwa kwezuva iri kunoita izvo kuti pave nekujekesera vana kunyanya vechidiki maererano ne izvozvo zvikukanganiswa kwaitwa ma American Indians nekuuya kwakaita vana Columbus pakuti zvinokwanisa kuvajekesera kuti culture yakachinjwa sei uye kuti vave nechokwadi chokuti kuuya kwana Columbus hakungova kuno kwakanga kwakanaka asi kuti kwakatoparadza nekukanganisa maIndians maerano nemagariro avo netsika dzavo. Saka history inenge ichida kuti ive inobudiswa pachena vana vagokura vachiziva vacho vechiIndian vakwanise kunge vachidzidziswa history yavo neavo vamwe vemunowo vazo vane zvizvarwa zvakange zvakarerekera kurudzi rwechichena kuti vanzwisise kuti ma Native Americans nzvimbo yavo muhistory yeAmerica yakamira sei.
Pane vakaedza kuramba kuti zuva iri rive rekucherechedza vechiIndia muAmerica here uye vaiti
hungu kucherechedzwa kwezuva rema Native Americans Indigenous People's Day kune vamwe vakange vachiramba vachiratidza kuti vanga vasingafari nechiitiko ichi.
Avo vange vari vanongorora zvematongero enyika, Dr. Roderick Machekano, vari parunare muWashington DC neStudio 7. Zvonguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Dzimwe nyanzvi mune zvemitemo dziri kukurudzira hurumende kuti iferefete vaGeorge Gwamatanga navakuda kwashe Tagwirei. Munyori mukuru musangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti zvasarira kuvamiriri vevashandi kuti vaone kuti vawedzerwa mari. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikopaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.